Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, chikunguru 9, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadhiki yokurudzirwa kuti itsure Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwainonzi iri kuita pamberi pegungano guru resangano iri muHarare. Asi hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano wesadhiki wemuna nyamavhuvhu uyu. Vamwe vechidiki voparidza mumigwagwa vachiti vari kuda kudzora vakarasika, asi vamwe vachiti vari kubata vanhu kumeso kuti vavabire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch riri kukurudzira sangano reSADC kuti ritsiure nekushora Zimbabwe nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakanyanya pamberi pegungano guru resangano iri repagore kana kuti annual summit riri kuitirwa muHarare kutanga musi wa17 nyamavhuvhu. Vamunangagwa ndo vanenge votora chigaro chekuvasa chigaro vesangano rekuchamhembe kweAfrica kwegore pachigaro chinotorwa madzoro nevatungamiri venyika dzemuSADC. Asi pamberi pemusangano uyu vanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze vanoti munyika maberekera ingwe. Mumashoko kuvatori venhau Human Rights Watch yapa semuyanzaniso kusungwa kwevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba nevamwe makumi manomwe nevasere mwedzi wapera. Vanhu ava vakasungirwa pamba pavatimba muAvondale muHarare vachiita musangano wekucherechedza zuva remwana wemuAfrica. Misangano yevanopikisa nevanhuwo zvavo iri kurambidzwa nemapurisa munyika yose, kunyange mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti misangano inoitwa zviri pamutemo hairambidzwi. Mapurisa, makurukota ya hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vane humbo hwekuti pane vari kuronga kuratidzira nekukonzera kusagadzikana nekuda kuvhiringidza musangano weSADC uyu. Ngatinzwei mashoko ava Mnangagwa pamuzinda webato rawo muHarare.
Certain unruly elements in collaboration with our detractors have activated their perennial tendencies of seeking to disturb our security, peace, and prevailing tranquility environment in our country. They must be warned that my government will not broker any form of mischief under our capabilities. The law will take its course without fear or favor.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tichiri panyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Mashoko aiswa neHuman Rights Watch mashoko makukutu ende ari kuuya panguva chaiyo chaiyo yekuti SADC iri kusangana. Kana kuti nyika dzemuSADC dziri kusangana dzichizeyawo zviri kuita muregion. Izvi zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvinhu zvisingafaniri kuzvichiitika zvokuti mahuman rights activist, mapolitical activist anosungirwa kusangana vachiitawo zvavanenge vachiita like in private, anganzi maprivate gatherings. Ende tikuonawo zvinhu zvakadai so zvichiwedzera nematikadzi macrackdowns ari kuitiwa. Ende uyezve nekuvharirwa kuri kuitwa vanopikisa hurumende sana vaJameson Timba nevamwe vakasungwa vakawanda.
Asi vamasiye pane anga atererewo here zvinotaurwa nemasangano anorwira kodzero dzavana akaita sana Human Rights Watch?
Sangano re Human Rights Watch isangano guru chairo rinozikamwa pasi rese, ende mashoko avo ndinoona sekuti anova anotererwa kana kuti anova ane huremu, especially kana tichisanganisa nekuzoitwa kuchazoitwa yatingati sadik summit muZimbabwe.
Ne chikonzero cheimuchidaro vamasi
nekuti dzimwe nyika dzinotorawo mareports yaya kubva kumasangano akaita sana Human Rights Watch zviri serious, but tichitarisawo kuti kuhurumende yeZimbabwe, hurumende yeZimbabwe yagara hayo ine rekodi yokuignora kana kusaremekedza mashoko anobva kumasangano yaya. Saka ndione sezvunhu zvingava zvichizochinja maitiro eZimbabwe directly, but ndiona senge zvinhu zvakadai so kana kuti mashoko akadai so anogona achizova ane influence kune vamwe vanokoshesawo kodzero dzavo munyika dzavo, ekuti vakwanisewo vachitaura neZimbabwe kuti zvinhu zvavari kuita izvi zvokusunga vanhu vanofawo vachidemonstratawo vachiexercisawo atingati massive and political liberties avo anenge ari mubumbiro romutemo, kuti zvinhu zvinofawo zvichirespektwa nehurumende yeZimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Kuoma kwaita zvinhu munyika kuri kupa kuti vechidiki vatore nzira dzakasiyana siyana muupenyu, vamwe vachitora zvinodhaka asi vamwe vachiita zvekuparidza mumigwagwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anoita zvekutengesa mapepanhau ari muguta reHarare panosangana migwagwa miviri inoti Nelson Mandela naSimon Muzenda yaimbonzi 4th Street, vaMiro Charisi, vati nechikonzero chekushaya mabasa, vamwe vechidiki vava kunyepedzera kuparidza shoko raMwari mumigwagwa senzira yokutsvaga chiuviri.
Nyaya yekutsvaga raramo nokuti kuti afukereka akumba achingogara akangogara anotiona kuti zviri nani kuti ndinosvika ndinyepera kunoparidza asi
Asi vachitaura neStudio 7, mumwe wevechidiki azviti anonzi Apostle Taurai Mafuti, vanoparidza muHarare vari munaRizende varamba mashoko aya.
Kune vanhu vanotuma nedumbu bhozi, dumbu rinewo maridzo yapo, icho ichokwadiko. Vazhinji vashumire vavako, they are after money.
Mumwe muparidzi wechidiki anoparidza ari muna First Street muguta reHarare, Bernard Lott, arambawo mashoko ekuti ari kutsvaga raramo nevhangeri.
Kuvadiki vari kuita zvinhu zvakaita sezvizvi zviri kubva mukuomerwa zvekuti vanosvika vashaya, vanopedzisira vashaya hopuka, vongoti regai tingoita chero zvataita. Chandinongovataurira ini indeiro rivhangeri.
Mumwewo anoparidza mumigwagwa muHarare vaRabson Meki vati vamwe vanhu havachatodi kumira vachivateerera pavanoparidza nekuda kwekuvafungira kuti chavanodai mari.
Uchaona kuti tichiparidza hapana vanhu vanouya kuzotiteerera, vanenge vaita handu vemustreet vanoda kutsvaka mari, asi hatina mari dzatiri kutsvaka kungobatsira vanhu.
Mumwe wevechidiki ati iye ari kudzidzira basa rekuva chiremba paUniversity of Zimbabwe uye achiparidzawo ari mukati meguta reHarare muna First Street. VaJeffrey Mandemo vati kusava nezvekuita kune njodzi, chinova chikonzero choita kuti vakushe shoko raMwari mumigwagwa panguva yavanenge vatiri kudzidza.
Munhu akashaya chekuita, Bhaibheri rotaura kuti hanzi munhu asina chaanoita their mind is the workshop of the devil. Tingashaya mabasa tingaite sei, asi kana tichishandira Mwari ndiwo chinchikuru.
Jipanga mazano musangano replatform for youth and community development vaONZ wayo vanoti zviri pachena kuti vamwe vaparidzi vechidiki vari kungobata veruzhinji kumeso.
Kumakereke vechidiki vamwe vasopuwa mukana, saka vamwewo vakunyaya kushayiswa mukana iyoyo vakuzoenda vachizonotsvakawo kuzoendawo matrix vachiparidza kuti zvoita extortion.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachenesa Ntungakwa vanoshanda vari pasi pesangano rinodaidzwa kunzi Revolutionary Research Institute of Zimbabwe vakurudzira kuti mapurisa atore matanho akaomarara kuvaparidzi venhema.
Vanhu vamuri kutaura hapana kana zvigunduru, vanhu vanonga vakapfeka zvakanaka. Ndo commercial crime yacho, ndo vanhu vafara kunge vachisungwa ivavo.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vapa chenjedzo kune veruzhinji kuti vangwarire matsotsi orura mumigwagwa achizviti vaparidzi.
Tinogara tichitaura nezvekuti tinoona vanhu vakawanda vanotsotswa, hazvina basa kuti ndevechidiki kana kuti ndevakuru. Saka tinokurudzira veruzhinji kuti ngavangwarire. Mari aimbofi yakawanda uye kuzviyanzwisire muprofita kuti uwane yawanda chitsotsi ichocho.
Hurumende yave nenguva ichivimbisa vanhu mabasa asi pasina chiri kubuda. Izvi zvapa kuti vakawanda vazviitire mabasa avo kana kurarama nechamuka inyama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vatungamiri venyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO vari kusangana muno muWashington DC kutanga nhasi pamusangano mukuru uri kunangana nekusvitsa makore makumi manomwe nemashanu kana kuti 75 kwesangano iri kubva zvaraumbwa muna 1949. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo sangano iri rakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira hondo pakati peRussia neUkraine pamwe nematambudziko ari kubata pasi rose. Musangano uyu unonzi uchanyanya kutarisa zvinhu zvikuru zvitatu zvinoti kusimbisa sangano iri mune zvekuzvidzivirira, kupa rutsigiro kuUkraine uye nekuramba NATO ichisimbisa kudyidzana kwayo nenyika dzepasi rose.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeItaly inoti yave kuedza imwe nzira yekuunza budiriro muAfrica kuitira kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachiedza kuyambuka nyanza yeMediterranean vachinopotera kunyika iyi kana dzimwe nyika dzekumawirira. Izvi zviri kutambirwa nevamwe vagari vemuItaly vari pachitsuwa cheLampedusa vanoti pachitsuwa chavo panosvika zviuru nezviuru zvevapoteri pazuva. Vanhu zviuru zvitatu vanonzi vakanyura munyanza iyi vachiedza kunotsvaga upoteri. Muzinda wemauto muAmerica wePentagon unoti uchagadzira zvakare chivakwa chisinganyure mumvura kana kuti paya chinokwanisa kushandiswa kudzikisirwa chikafu chekubatsira vanhu vemuGaza vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nehondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. America yakambobvisa chivakwa ichi mushure mekuda kwemasaisai. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevamwe vanoongorora zveupfumi vane maonero akasiyana siyana pamashoko agavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayavanhu ekuti mari yekunze pamwe nezvicherwa zviri mumatura zviri kutsigira mari itsvaezig zvakakwira nemari inoda kusvika zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica mukati memwedzi mitatu. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kukwira kwepfuma iri mumatura yakatsigiriswa nayo mari yemunyika kunounza dzikamiso.
Saka izvi tingati zvinhu zvinorumbidzika zvinotaridza kuti tiri kufamba munzira yakanaka honga hatisati tasvika hedu asi zvinongotaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza
asi vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti mashoko agavhuna aya anogona kunge angori mashoko ekusimbisa mari itsva yezigi iyi sezvo isati yanyanya kutambirwa neveruzhinji
sakuda kusimbisa uye ndinoona kuti zviri kuda kupinda munyaya yaitaurwa nemutungamiriri wenyika kuti makore maviri anotevera zigi ndo rinenge rava kushanda yezvidhola rinenge risingatashandi saka ndinoona kuti inzira dzekuda kuti vanhu vave nevimbo nemari yemuno muzimbabwe zvishoma nezvishoma
mashoko avamushaya vanhu aya ari kuuyawo panguva iyo vamwe munyika vari kuti havasati vamboona mari itsva iyi kubva zvayaparurwa muna kubvumbi wegore rino saka kukwira kweupfumi huri kuitsigira uku kungareva here kuti bhanga guru renyika ringawedzerawo mari iri kutenderera munyika vakuchera vanodzoka vachiti
kuwedzera mari kunenge kuchizoburikidza nekusimuka kuri kuitawo upfumi hwenyika chavari kutya ndechekuti vakaisa mari yakawanda ikatenderera inokasika kushayiwa uremu saka kuisa mari zvishoma neshoma vari kuda kuti zvinge zvichifambira nawo nekusimuka kuri kuita upfumi asi dambudziko rataona iritori rekuti vanhu vakawanda vari kuti havasi kukwanisa kuwana mari yachona havasati vambosangana nayo
imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muchinafundo Elliot Masocha vanotiwo sezvakataurwa navamushaya vanhu kukwira kweuwandu hwemari nezvicherwa zvinotsigira zig ndiko kuchareva uwandu hwemari ichadhindwa neRBZ
zvinogona kuitika chaizvo nokuti isu takawa gavhena vereserve bank vachitivo havasi kuzongoprinda mari nokuti kunodiwa mari vari kuzongoprinda chete mari kana kunge kuchiwanikwa goridhe racho rokuuya kwarinenge richiitavo muhomwe dzavo dzehurumende pamwe chete nezvimwe zvicherwa zvichazenge zvichishandiswa kutsigira mari yezigi
vachitaura nebepanhau resunday mail kutanga kwesvondo rino vamushaya vanhu vakati mari nezvicherwa zviri kutsigira zigi zvakakwira kubva paus 285 million dollars muna kubvumbi kuenda paus 370 million dollars muna chikumi vachiti izvi zvakauya mushure mekuwanda kwegoridhe rakabva kune vemigodhi ichiri kusimukira dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinotiwo zvinonetsa kuziva kuti nyika ingada mari yekushandisa sezvo pari zvino zimbabwe iri kushandisa mari dzakawanda dzinosanganisira dzekunze nedzemumafoni muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica nhasi tiri kutarisa danho remutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden rekuti havasi kuzobuda musarudzo yemutungamiri wenyika kunyangwe vakatatarika zvikuru pagakava ravakaita nevaive mutungamiri wenyika vadonald trump avo vavari kukwikwidzana navo mutori wenhau wevoa scott stearns anotipa nyaya inotevera inotarisa zviri kufungwa nevanhu vemuamerica nezvedanho ravabiden avo vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa nyaya iyi munoverengerwa naivans zininga wevoa studio 7
zvipanga mazano zvavabiden zvinoti havasi kutambira kurudziro yevamwe yekuti vasakwikwidze musarudzo uye zvinoti mwedzi uno vachange vachitsvaga rutsigiro mumatunhu akasiyana-siyana vabiden vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi mashanu kuti vazvisambadze mudzinepfenuro vabiden vakaudza vatsigiri vavo mudunhu rewisconsin nemusi wechishanu kuti vari kuenderera mberi nekukwikwidza mumwe muvhoti sabrima jordan anoti anotsigira vabiden
I won't say defiant, but somewhere between consistent and defiant, he needs to let people know.
Vanofanira kuramba vakamira semusambangwena. Vanofanira kutodaro. Handingati kuomesa musoro, asi kuramba vakamira pachinhu chimwe chete. Vanofanira kuti vanhu vazive uye ndingati vaita izvi nhasi apo vati hapana kwavari kuenda uye vari kuzokwikwidza musarudzo iyi. ameno pamwe pane zvichazongo chinja zvisina kutarisirwa asi ndivo vandiri kuvotera.
Asi mumwe muvoti vaJonathan Lostag vanoti havachina chokwadi kuti vaBiden vanokwanisa here kutungamira.
The physiology that he displayed, he is not the same man. You can't turn back. We're not getting younger.
Zvavakaratidza pagakava zvinoratidza kuti handiye murume uya wataiziva kare. Haungadzosere nguva kumashure. Haungakwikwidzane nekukwegura.
Kunyangwe vaBiden vabva vatanga kutsvaga rutsigiro mushure megakava iri, vamwe vakaita semumwe webato ravo remaDemocrats, Ellis Johnston wekuMinnesota, anoti haana kugadzikana muhana.
I don't feel confident in Joe Biden's ability to win this election and that.
Handina chivimbo nava Joe Biden kuti vanokwanisa kukunda musarudzo yegore rino, uye izvi zvinoita kuti ndive nekutya kwakanyanya.
Kune vatsigiri vaTrump vakaita sava Lamont Pearson vekuCalifornia, kutatarika kwakaita vaBiden pagakava kunoratidza kuti havachakwanisi kutungamira nyika.
There's nothing that can come out of Joe Biden's mouth to make me think anything other than what he's already shown. As well as Trump.
Hakuchina chinhu chichataurwa zvena vaBiden chingaita kuti ndichinje maonero angu. Ndiri kuvhotera vaTrump.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJeffrey Tenorelli vanoti vaBiden vanogona kunge vakatatarika asi vanokwanisa kutungamira.
I think Joe Biden is very passionate and very intelligent. I think he did not perform well because he did not meet expectations and his performance was what people expected of him.
Ndinofunga vaJoe Biden munhu ane chido uye ane uchenjeri. Ndinofunga havana kuita zvakanaka mugakava nekuti ndizvo zvaingotarisirwa nevanhu vakawanda.
Kuratidza kurukutika pagakava kwakaitwa navaBiden kuri kupa kuti mumwe mugari wemuWashington DC, Hannah Sablevich, ati anokwanisa kuvhotera mumwe munhu.
It was kind of clear to me that maybe Biden's not as with it as he used to be, and I think I'd be supportive if someone they put up.
Ndakazviona kuti vaBiden havasisiri munhu uye wataiziva kare. Ndinofunga vakatsvaga mumwe anotora chinzvimbo chavo musarudzo iyi, ndinovavhotera.
Mumwe mugari wekuMichigan, Lexis Zeden, anoti kana maDemocrats achida kusarudza mumwe anokwikwidza, anofanira kuita izvi nechimbi chimbi.
There's a lot of conversations that need to happen within the next, you know, month around what could the Democratic Party do to bring all of its, you know, fractured vote, like its fractured base back to its core and
pane hurukuro inoda kuitwa mumwedzi unotevera kuti bato remaDemocrats ribatane pamberi pesarudzo yemunambudzi, nekuti zvikasaitika tatarisana neutungamiri wavaTrump.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanenge vanonzi nevamwe ndivo vane mukana wakakura wekutungamira bato remaDemocrats kana vaBiden vakabuda musarudzo. Asi muvhoti wekuCalifornia Stephanie Boas anoti zvinogona kusabudirira.
Kamala would take over, which I would love, but I also think with the world being the way it is, all the prejudice going on, that Trump would probably beat Kamala more.
Kamala anokwanisa kutungamira, zvinova zvinhu zvandinoda. Asi nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, nyaya dzekusiyana kwemaonero edu upenyu, ndinoona vaTrump vachikwanisa kukunda Kamala zviri nyore nyore pane kukunda vaBiden.
Mumwe ari kubatsira vaBiden kutsvaga rutsigiro mudzimai wavo, amai Jill Biden, avo vari kusangana nemhuri dzevari muchiuto mumatunhu matatu. VaBiden vari kutarisirwawo kuita misangano kuNevada neTexas kuti vaedze kubvisa maziso evanhu pamusangano mukuru wemaRepublicans wekusarudza vaTrump zviri pamutemo kuti vamiririre bato iri musarudzo kana kuti convention. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stans weVOA, mukaiverengerwa neni Evans Zininga, VOA Studio 7, Washington DC.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masora sii vashamarari veStudio 7, haisi taswera edu. Tongoona dambudziko rongo tambura tichifunga. Ndakaona mare iyi yezigi pasho vachirambiwa navanhu. Munhu aiva nayo zvikanzi zviri nandiende kunjuga akanodzingwa nevekunjuga vatadukuna chinhu chakaita zva hame nokuti mare iyi tichaishandisa chirudzii. Iri kurambiwa ikarambiwa nokunjuga. Ah, komana me.
1965, Ian Smith declared UDI akati not in a thousand years. And anga aineka statement kaita ura kukuti blacks are like pigs. The more you give, the more they want. Kuna minister wa mzorewa paka urumendika wake 6 months kaya akata ura kuti awa nuatema. Wanu kwanisa kupeze mkonde wesaza ne msorewe mbewa. Ndo sata kunge tunaitira na black on black. Techiti taka vise kupambe pumi na usheta simba wewa mabunu. Kune warukuti anzi nika. Tishatonga kushika madongi abimere nyanga kushipindula na kuti dongi abimere nyanga. Saka kutawuru kuti mchava kuyunipi. Kuzambia, yaka rukira independence. Asindo funga yawe history, andicha enzi kinezo ayo. Noguti waka kanganwa wana. Tejipinda muna na mau mau mkenya umu. Waka ita zimwe chetezo. Andisi kuti chama chama pinduzi, ichiriko ere ku Tanzania umu. Noguti wano, tinokanganwa wataka angeti na awo panguwa ya struggle.
Studio 7, makadii. Ndi baba wachino gurewa rukutaura. Ndi baba wachino gurewa hii, babawe wanu. Makadi iko wana wa Zimbabwe. Tisa nyengezwa nezano ine zvairi kuita izvi. Taneta kuvharwa tichipinzwa murodhi kuti maelection, tichipinzwa murodhi kuti yes, United Nations isatipe masanction takapfuura wa 2018. Ngati bvise mugabe. Ngatiite zvakati. Taneta kunyengezwa nechicken ini nenandozi izvo. Taneta kunyengezwa nemapepsi. Tosupporta zvano todzimba. Muri kudzimba mapurazi wanu munosupporta zvano yacho muminda. Minda iri kutorwa lendi iri kutorwa vachipa shamwari dzavo. Mapurazi watadza kurima uri mezanu PF. Mari yabiwa upfumi neupfumi uri kubuda. Taneta isishandiswa nezana apa yakabira maelection.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Munhau dzemitambo. Mumwe mumhanyi wechidiki Makanaka Charamba uyo akabudirira kuenda kunomirira Zimbabwe kumakwikwi emaolympic ari kuitwa kuFrance mukupera kwemwedzi uno anoti ave kuita gadziriro yakasimba yekuti adzokewo aine menduru. Charamba ari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paAuburn University kuAlabama muAmerica uko ari kuitirawo gadziriro yake. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndakanzwa kuti ndakwalifaya ndakafara sereki because ndaizvirota izvi kubva ndiri mwana mudiki chaizvo. Ndisandakutombokwanisa kufamba chitoti one day ndifanira kubudirirawo ndigokwanisa kuenda kumaolympics. Pandaisaziva ndoenda nei, pandaingofungawo ndigona kuenda one day.
Wakatanga rini kuita zvekumhanya izvi uyezve pari zvino uri kugadzirira uri kupi?
Ndakatanga kuita zvekumhanya 2017 ndine 16 years and izvezvi ndiri kugadzirira kuenda kumaolympics ndiri kuAuburn University kuAlabama.
Zvanga zviri nyore here kugadzirira kuti ugozopinda mumakwikwi aya?
Zvazviri nyore. Pakapinda zvinhu zvakawanda kuti tikwanise kusvika pachikamu chandava izvezvi. Pakashanda munamato, pakashanda kushinga and pakashanda kuteerera vadzidzisi vangu.
Mukukura kwako pawakatanga kutaura kuti uri kuda kuita zvekumhanya izvi zvaitambirwa sei uyezve unowana ritsigiro here kubva kumhuri?
Zvakatanga kuzivikanwa ndine 3 years. Ndine 3 years ndandine musikanza, saka ndaita basa rekukwira kitchen counter ndichiba shuga. Mamangu waigara achingozviona mazuva esa, uye mamangu akashaya, but waigara achizviona mazuva esa aya. Then vaingoramba vachindudzwa ndokurova. The rimwe zuva paina dedi wakabva wazviona mubva wadza dedi kuti mukomana aita basa rekuba shuga. Then dedi wakabva nonga bandimbwa ndimhanyisa imba yese mubva watadza wandibata. Mama acho aona azombotsamwa, wakabva watanga kuseka. Then wakabva waona kuti pane talent panapa. Then pandakaenda kuprimaries ndaisamboita zvekumhanya, ndaikutamba hoki neragby. Ndakabva ndaenda kusekendari, then vandasiya hoki mbandatanga kutamba ragby. Then ndandiri kwakutamba, then vandapiwa scholarship kubva kwakutamba kuenda kuucrest. Then ndakuucrest ndaita fitness test kuragby. Then coach weragby wakabva andiona ndichimhanya. Then bvandeti une potential yekutoenda kana kumaolympic. Ndakangovatarisa ndakati zvamuri kutaura izvi Mr Miki hadzi kuziya yangu. Wakabva ati ndichataura naathletics coach, then wombokucocha aona kuti zvakakamira sei. Then wakabva wandikocha mubva watoona mubva ati pane potential apa. Saka wakabva wangotanga kundikochawo kubva ipapo 2017 iyoyo kusvika 2020. Then vandazoya kuamerica 2021, then kusvika nhasi.
Mumhanyi wechidiki ari kuenda kunomirira Zimbabwe kumaolympics kuFrance Makanaka Charamba ari parunaro kuAlabama muno muAmerica naMavelous Musanga weStudio 7. musakanga machurongwa cheve chidiki che The Connection na 8pm nasi abotiri kutarisa nyaye kusimudzira vechidiki vanoita zvemimhanzi munyika tichitarisa kushanda kwemuzinda weAmerica muZimbabwe nechikwata cheJubilika Dance Trust. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Kwa kuhisika atisenda baku VOA Ndebele.